tatogara tichinetsana naro nokuti vatanenguva vabo rakapera richiendesa vanhu kumba riri kuendesa inbatches richitiro raakutora mabasa ano etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika AIT kuna Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti Abi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munomu tichitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndo zvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwazve mapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka, riri kudzinga vanhu mabasa nekuti rikuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondi iwayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vakupiwa mari shomanana kwazvo, nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo. Asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa, asi riri kutoita mari. Kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masector ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa. Kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana Metal on Gold vari kutambudzika, mamaini avo ese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida kusabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika paizvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naamutulinuve, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinjiwo ari kutsutsuma achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu. Vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.